mazirive nondotsagara. Wasimo mazirive nondotsagara. Wakatora rusambo vanondotsagara. Wakatora umai vanondotsagara.
Daddy fight for me, mommy fight for me. Stand with me when I cry for peace. Fight for me, mommy fight for me. Stand with me when I cry for peace.
Jehovah, 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 Jehovah.
Mungu watindisa siye himba.
Jehovah, 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 Jehovah.
Shingirira ukarire vana.
Jehovah, 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 Jehovah.
Zinzari durino nyarira kupi.
Jehovah, 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 Jehovah.
Shandino fira inga.
Ine ukasha ndo yakazadza danga. Akandiro wambam ndo zvinoita musha.
Daddy fight for me, mommy fight for me. Stand with me when I cry for peace. Fight for me, mommy fight for me. Stand with me when I cry for peace.
Mchane uraisa.
Daddy fight for me, mommy fight for me. Stand with me when I cry for peace. Fight for me, mommy fight for me. Stand with me when I cry for peace.
This message is for you, the parents out there. Please do not force your children or your girl child into an abusive marriage. Moti garai koko muna chishungurudzwa. Musingade kuti mwana adzoke pamba. Muchiti, kana akadzoka pano achagara papi. Tinomupei, hatina chikafu. Hatina pekurara pakakwana tese. Saka, mungomunyepera kuti ashingirira ndo zvinoita dzimba. Ndo zvinoita dzimba, ramba uchigareko ndo zvinoita dzimba. Munhu anosvika pakufa muchikoti ndo zvinoita dzimba. Musavatendere kuti vagare mumabusive marriage. Mwana ngaadzoke pamba kusvika zvinhu zvaita sezvagadziriswa. Nemiwo varume, mukadzi akanaka wakamutarisa asina mawanga. Akangoita mawanga asari mukadzi. Yatongo rodhi nemapoto. Munokuziva kuti rodhi nemapoto harinakidza kufamba, handitika. Saka aiwa, ngatichengetedze madzimai aya, tisavarohwa, tisasimudza ruoko. Tisataura masoko akaipa pakati pamusoro pemadzimai. Tinoada, hatikwanisi kurarama madzimai aya asipo. Tinotenda.